manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero kana kava tereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi womugovera kurume 23 2019 makaterera ku studio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mvura yakanga yawedzera hai. Uye kushedzera kwaiita vanhu vaida kuwasika kwanga kusikachanzwiki nekuda kwenhepo yakanga ine mvura zhinji. Saka mudzimai wangu ndobva akasara ipapo. Pakanga pakaungana vanhu pakendi. Akabva atoshayana nhasi tiri kumutsvaga nehama dzakawanda idzodzo.
Vanhu vakawanda vari kurwadzikana nepamusana pekushayikirwa nevadikani vavo kumanikaland. Zimbabwe inotara mazuva maviri ekuchema vanhu vakafa nedutu mupengo recyclone Idai kutanga nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nasi Zimbabwe yatanga urongwa hwemazuva maviri hwekuchema vanhu vakarasikirwa neupenyu nekuda kwedutu mupengo remhepo nemafashamu emvura mumatunhu eManikaland nemasvingo. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa ndivo vakatara mazuva ekuchema aya. Kunze kwevanhu vakashaya masangano eUnited Nations neRed Cross ayo ari kutungamira urongwa hwekubatsira vanhu anoti vanhu vanosvika mamirioni matatu muZimbabwe, Mozambique neMalawi vanoda rubatsiro rwechimbi chimbi sezvo vakasiyiwa vasina kana pekugara kana zvekudya. Red Cross inoti yave kutumira vanhu vakawanda kunobatsira nyika nhatu idzi. United Nations iri kuyambirawo kuti zvirwere zvemanyoka, cholera kana typhoid zvinogona kutanga kupararira munyika nhatu idzi sezvo vanhu vakaputsirwa musha vasina mvura yakachena. Muomiriri weBritain muZimbabwe, amai Melanie Robinson, vati hurumende yavo yapa nyika nhatu idzi mari inosvika mamirioni makumi maviri nematatu emadhora. Ukuwo mambokadzi Elizabeth vekuBritain nemhuri yavo yose vatiwo vari kuchema nevanhu vakarasikirwa nehama dzavo mudutu mupengo iri. Canada yazivisawo kuti iri kuzotumira rubatsiro. Vana veZimbabwe vari kunze nevari munyika vari kubatanawo mukubatsira vanhu vakawirwa nedambudziko ava. Vanhu vari kunzi vashaya vaburitswa zviri pamutemo vanosvika mazana maviri nemakumi mashanu nemapfumbamwe. Asi vanhu vakawanda vakaeredzwa nemvura, vamwe vavo vakafushirwa pasi pematombo uye vamwe mudzimba dzavo havasi kuzivikanwa kuti vangani. Hurumende nezuro yakati madzishe nevanhu vari munzvimbo dzakaparadzwa vatange kunyora mazita evanhu vose kuti paonekwe kuti ndianani vasiri kuwanika. Mumwe akashayikirwa nemudzimai wake ndiva Peter Siekaya vekungangu avo vatabata nhasi kuti vatisanangurire zvakaitika.
Around 10 p.m. Friday mamiro ndo pasakanokera namudzimba tichibuda mudzimba kuona mudzimba matirogara mvura yatozara mudzimba mumwe yakutopinda. Saka takabva tamhanya tichitsvaga pana island yekuenda, saka takaenda police camp. Tasvika ipopo takamira ipopo 1.5 to 2 hours tichishayiwa help yekuti tibudiswe ipapo. Saka zvadairo vanhu vakatanga kushaya chekuita vachizama kuita maideas, vachizama kuda kukrosa kuti vaambuke feri but zvichiramba. Later on ndofunga 20 minutes to disaster takazongoona vana baba Shanganai nana baba Sando nana baba Matibwe vakabva nekugrowth point yedu hombe kuseri valaina rope yakabva yasvika patangitiri vachiasista vanhu. asi hazvino kuzokwanisika kuti vakwanise kuasista vanhu vese. Vakazongoasistwa vashoma. Vamwe vese vakanga vakaungana ipapo vaisvika nearly 100 or more than 100 vakabva vaita perish ipapo. Vanhu vakatadza kukosa patambo because mvura yakanga yawedzera hide. Uye kushedzera kwaiita vanhu vaida kuasista kwanga kusikachanzwiki nekuda kwemhepo yakanga ine mvura zhinji. Saka mudzimai wangu ndobva akasara ipapo pakanga pakaungana vanhu pakembi. Akabva atoshayana. Nhasi tiri kumutsvaga nehama dzakawanda idzodzo. Hapana ati awanikwa.
Ko urongwa hwekutsvaga wanhu tambotaura naakanzura wenyu achiti hunenge hwambomira nekuti kune matombo zviri kufamba sei chaizvo?
Ya, izvozvi urongwa hwekutsvaga wanhu manje tiri kutarisira kuti huitwe, but izvozvi hwaakuluzisa vanhu hope because even ukaidentifya kana kuti pakawanikwa mitumbi hauchaidentify neperiodi yapo kuti uyu ndiani uyu ndiani, hazvichakwanisiki because time yafamba. Chepiri, pane mitumbi pari kutarisirwa mitumbi kana kuti paisland iri papolice station painga pakaungana vanhu panova pandakabva ini, pane rabho iripo inosanganisa pitsand, matanda nemamwe matombo. Saka vanhu vamwe vari kuzama kushandisa manual mapiki nemafoshoro kuti vazame kubudisa mitumbi iyi, but zviri kuramba.
VaPeter Siyekaya vanga vachitaura vari parunhare kwamutsvangwa kuManicaland kuChimanimani. Zvichakadaro, vanhu vanotiwo vari kunzwawo kuneta pakutsvaga nekufukura vanhu vasiri kuzivikanwa nekuti havasati vakwanisawo kuona kana chikafu kana rumwe rubatsiro rwavanga vachitarisira. Vanhu vanotiwo mitumbi yevanhu yave kuonekwa iko zvino haichazivikanwi kuti ndianani nekuti yaora. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabatawo vaPardon Maguta vari kwaRusutu kuChimanimani.
Musi wemanje chaiwo chaiwo takachengeta vanhu 46, but I want to tell you that takachengeta vanhu 46 tesa vanhu 2 mugomba umwe chete because shanda kwete kwairwadza ivhu ranga ritakanyanya kutotera makomba kwaiti nezei. So 46 ndio nhamba ndokwanisa kuai vanhu vakachengetwa musiwo, then vamwe vakazongobudawo bhichanabhichanawo vakanga vanooka kwaiti 5, but kune vakasara mumotari iri muChimanimani. Then ndichitaura zvemode 50 because mawards akaaffectwa, there are more than 6, but one of the severely affected is mode 50. I want to tell you that mabodies are such awanika ema missing people. There are more than mabodies akaretired, so we can talk about hundreds of people who are dead and missing.
Saka ari kubatsira mukutsvaga vanhu vasiri kuwanika ava vamurifunga kuti vakafa ndiani? Vanhu vemunharaunda here kana kuti masoja nemapurisa vasvikawo kunzvimbo yenyu vachikubatsirai kufukunura?
Mapurisa akashanda from day one because itaona ikaitika ndiripo and nanhasi ndiripo. From day one mapurisa as early as 7 o'clock vakanga vatova kutobatsira kuidentifya kuti pamba apa pakaita bitimutengo papane vanhu vangani vakashaika vakaoneka nevasati vaoneka, and then the military yakapindirawo. But community yeChimanimani yacho yakanga yakabatana, everyone is going up and down the street vachitsvaka vanhu, plus pane dzimba dzakadonha dzirofungidzirwa mungadaro vanhu vakafukirwa imomo. People are trying their level best vachivhukunura imomo. So the security services, they are involved in the community.
VaPeter Siyekaya vachitaura vari parunhare vari kwamutsvangwa kwaChimanimani. Tichiri panyaya yedutu mpengo iyi, nyaya yechikafu iri kunetsawo vanhu vakawanda, vamwe vachiti kusvika pari zvino rubatsiro harusati rwanyatsosvika kunzvimbo yavo. Vamwe vanonzi vave kupotawo vachirwisana kuti vakwanise kuwana chikafu chishoma chinenge chasvika. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata amai Senzia Njoringo vanotaura nemamiriro akaita zvino munzvimbo yavo.
Hatisati tatombopuwa kana nechikafu.
Ichikonzero chei?
Hatisi kuziva, hatisati taudzwa kuti chikonzero chii. Plus nevamwe vacho vamabvautaura navo panapa vatorina kana hembe kana magumbezi chaivo.
Ko mvura yekumwa nezvimwe mishonga muzvipatara zvirimo here?
Mvura vanhu vazhinji tiri kutochera yemumarwizi kutoboilisa.
hapana zvirwere here zvamuri kutyira kuti zvinogona kupararira nekuti vakawanda vari kutyira kuti mvura yacho inenge isina kuchenaka?
Zvirwere hazvingambotadziki kuwanikwa fanika zvemanyoka izva kana yekorera yacho taakutotya kuti vamwe zvinogona kukonzeresa.
Takanzwawo nezuro hurumende ichiti irikuda kuti vanhu vagare pasi vanyore nemazita kuti ndianani vakashayika. Basa iri ratanga here? Mungazivi here kuti mhuri dzakashayika ndedzipi ndedzipi? Zviri kufamba sei ipapo?
Vari kungonyorwa asi zvaakunetsa ndezvekuti pane vamwe vaakungonyoresawo zvokuti dzimwe mhuri dzacho dzakashayikirwa dzachonaka, dzimwe dziri kutosiya dzonyoresawo sei. Vaakutotangirwa nevamwe vaakutongonyoresawo zvataakutotadza kuzotonzwisisa nekuti kunotori nevamwe vakapazirwawo dzimba vakutadze zvekutoti ava ipati yakati taakutanga kunyore naisusu, isusu wekwedu chaiko chaiko takangogara tikutosiya totangirawo papi.
Amai Senzi yaNjoringo vachitaura vari parunare kwamutsvanga Ward 23 Chimanimani kuManikaland. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kushorwa nevanhu vakawanda nenyaya yavo yekuenda kuAngola nhasi apo nyika iri mukuchema. Aka akasike kutanga vaMnangagwa vachinzi nevamwe vari kutadza kuratidza utungamiri. Pakatanga dambudziko redutu mupengo, vaMnangagwa vakasimuka kuenda kuUnited Arab Emirates uko vakazodimbura rwendo rwavo vodzoka zvitevera dambudziko redutu mupengo iri. Asi vasimukazve kuenda kuAngola kumusangano wenyika dzakarwa hondo yerusununguko kuchamhembe kweAfrica. Mukuzeya nezvenyaya iyi uyewo nyaya yekuti nyika iri mukuchema, tabata mutedzeri wegurukota rezvekuburiswa kwemashoko vaEnergy Mutodi avo vanoti semaonero avo hapana chakaipa pane zvaitwa navaMnangagwa sezvo vari kufambawo vachitsvaga rubatsiro. Asi tatanga kuvabvunza nezvemaonero avo nezvemazuva maviri ekuchema.
Ichokwadi, mutungamiri wenyika wadeclare vaED Mnangagwa president wedu vadeclare mazuva maviri ekuchema vanhu vakaurwa nenhamo yecyclone Idai. Ndo mazuva avadeclare wayo kuti vanhu ngavawane nguva yokuchema hama dzavo dzakawirwa nedambudziko iri. Idambudziko ringadai rakawira mumwe namumwe ani kana ani munyika muno, asi kune vakasangana dambudziko iroro tiri kuti tiri kuchema pamwe chete.
Asi vamwewo vanopikisa vari kushora mutungamiri wenyika vachiti vanga vasingafaniri kuenda kuAngola zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika, uye nyika iri mukuchema.
Aiwa ka, kufamba kwapurezidendi achiinda kune dzimwe nyika zvinhu zvinotorongwa paine nguva iri mberi, uye timu yavanoshanda navo vanotarisa kuona kukosha kwakaita mafambiro avanofanira kunge vachiita nzvimbo yavanofanira kunge vachishanyira. Mukatarisa Angola inyika yatovimbisa zvakare kuti inoda kutibatsira, kubatsira ivava vakawirwa nedambudziko recyclone Idai. Saka zviri kureva kuti purezidendi akasaenda ikoko hatikwanisika kuwana rubatsiro rwatiri kuda. Nyika dzakawanda dziri kuti dziri kuda kupinda dzichibatsira, dzimwe dzinoda kunatonzwisisa chokwadi kuti zviri kumbofamba sei vanhu vakarasikirwa noupenyu vakawanda zvakadii.
Asi ka honorable, zvinoreva here kuti vaMnangagwa vakasaenda kuAngola rubatsiro haruuye, uye kuenda koka kunoda mari nekuti vanofanira kunge vachihaya ndege?
Aiwa ka, hatisi kureva kuti rubatsiro haruuyi, asi rubatsiro runouya vanobatsira vawana information yakakwana. Vanhu tinofanira kuzvisisa izvo. Purezidendi haisi ngirozi yekudenga inobhururuka ichienda kune dzimwe nyika isina kukwira ndege. Zvinozikanwa izvozvo kuti purezidendi anofamba nendege anofanira kunge achine sapoti yehurumende.
Mutedzeri wegurukota rezvekuburitswa kwemashoko vaEnergy Mutodi vachitaura vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo mutauriri werimwe bato rinopikisa reMDC vaJacob Mafume avati vaMnangagwa avaifanira kusiya musha pakati pekuchema.
Zvokwadi, zvinoshamisa nekukandisa mapfumo pasi zvinoitwa navaMnangagwa. Vanoti ivo ngatichemei, ivo vobuda kuinda munyika voinda kunodyarifa nevekuAngola voinda kunotefenyura vari mundege dzakanaka-naka. Vanhu vese kunoku vari kuchema zvinhu zvinenge zvisingatarisirwi kunge zvichiitwa nemukuru wenyika. Kana tati ngatichemei, tinochema pamwepo. Takati tochema mazuva maviri nevekuChipinge varasikirwa manhamba satisiri kutoziva, maleaders yese nevatungamiri nemari dzese dzenyika dzofanirwa kunge dzakananga ikoko kuti dzibetsere vanhu vekuchipinga. Asi tinoshama kuti vari kuinda kumafizhongo ari kuitwa kuAngola kunodya nyika rutivi. Zvinhu zvisina tarisirwi kuvakuru venyika, zvinhu zvatinenge tisingafungiri kuti zvichange zvichiitika panguva yakaipa kudai, panguva yatiri kuchema kudai. So
asi kaivo hurumende vari kuti vamunangagwa vari kutarisirawo kunopema chikafu nezvimwe zviri kudiwa kuZimbabwe kana vaenda kuAngola ikoko.
Zvokwadi ungaenda kundopema nendege, ungaenda kundopema uchiinda kumabiko. Asiri kuona zviri kuitika muZimbabwe ndiani? VekuUK vatumira 23 million taindako. Nyika dzese dziri kutumira mari kuMozambique nekunana Malawi, mapresident acho aenda ikoko. Iyi nyaya yokuda kufamba, inyaya yokunakidzwa nokubhururuka, inyaya yokufunga kuti kutonga shuwa kunge uchishanyira vamwe. Haungavaki musha nekunoshanya kune dzimwe dzimba dzakavakwa kuti neimba yangu yavakika. Imba yeZimbabwe inenge yaita mamvemve kubva kuikonomi nezvinhu zvakawanda. Iko zvino tiri kuurwisana nenyaya yekuti titonhodze mwoyo yevanhu varasikirwa. Munhu ari kuinda uko kundofara nedzimwe nyika, hazvishandi, hazvibudi, hakuna kupema kwakadaro. Uku kutotiza basa raandakatarisana naro.
Mutauriri webato guru rinopikisa remdc vajacob Mafume vachitaura vari parunare muHarare. Vakuru vanoti kutsva kwendebvu tinodzimurana. Izvi ndizvo zviri kuitwa nevana veZimbabwe avo vari kubatsira vanhu vakawirwa nedambudziko redutu mupengo remhepo nemafashamu emvura. Vanhu vakawanda kubva kunzvimbo dzakasiyana-siyana vari kuenda kuHighlands Presbyterian Church vachinosiya zvekudya nehembe kuitira kuti zvipihwe vagari vekuchimanimani nechipinge uye vamwewo vekumasvingo avo vakasangana nedambudziko redutu mupengo. Mutori wedu wenhau Kiri Mudzamiri anoti panyaya inotevera mushure mekushanyira kereke yePresbyterian.
Vatatenda tavaziva vekuRotary Club yekumusasa vanoti masangano mashanu anoti Miracle Missions, Harare Helps, Rotary Club, Hope Initiative neEat Out Movement ndivo vakaronga kuunganidzwa kwezvinhu izvi. Vaendera mberi vachiti zvizvarwa zveZimbabwe zviri mhiri kwemakungwa zvakaunganidzawo mari yemadhora ekuAmerica inosvika zviuru makumi manomwe nemashanu, uye vagari vemuZimbabwe vaunganidza mari inodarika madhora makumi mashanu yemaRTGS.
Ne29 magonyeti aenda kwaMutare ari kumawarehouse ikoko, aenda ane hembe, chikafu, manonperishable goods, aenda ane mamedical supplies, aenda ane zvinhu zvakawanda.
Vatavazi vavaendera mberi vachiti kune zvimwe zvinhu zvakawandisa zvabvawo zvakare kunyika dzeBotswana neSouth Africa.
Kune zvimwe zvabva kumasvingo, zvabva kuMutare outside uko, kune rori yabva kuBotswana, kune vanhu vari kudonata kubva kuSouth Africa. Musi weTuesday pana gogo akauya wakabata sakisoro, wakabva kuMbare wakauya netsoka, wanga asina mari yeti yekukwira pama 2 hours vachifamba murodi vachiuya panapa vachiti ndanga ndichida kupa mapots angu.
Baba Temba Katana vakaendawo kuHighlands kunobatsira vanhu vakawirwa nedambudziko kunyangwe vasina hama yakawirwa nedambudziko iri.
Kuna hedu hama dzedu dzakashaka, but as maZimbabweans tiripo pakubatsirana since zvakaitikira munyika medu idambudziko redu tose. Right now everyone ari kudonata, zvinoenda nebhutswa nometa kuti chiita waisa ivini ingave hembe ingave patapata chero yakaboka, so as long as wadonata ndo zvataunganira panapa kunyanya.
VaEdson Mutematsaka vemuHighlands vati zvinofadza kuona vanhu vachibatana nenzira yakadai pasina rusarura ganda.
Tangwe uzongobatsirawo kana vakatekerwa nesekuru idai zvapayo nezvinhu zvakawanda zvabatsirwa pano, machurches kubatsirawo nezvakawanda, magumbezi, mapoto, shuga, then 29 gonyets dzaenda nechikapu so far dzaenda nobatsira vanhu vari vasina hembe vasina magumbe varungu varipo vari kubatsirawo
kunze kwevanhuwo zvavo nyika dzakawanda kusanganisa South Africa, Zambia, Tanzania, China, America uye masangano akaita seUnited Nations, Africa Union neSADC ari kubatsirawo vanhu kumanikaland nemasvingo. Ndakamirira Studio 7 kuHighlands Presbyterian Church muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Iko zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chatinopupwa naMavelas asi tichipakurirwa nasi naPJ.
Tokugamuchirai muchirongwa chedu chanhasi apo tinokurukura nezvinobata vanhukadzi muchirongwa Women's Forum. Ari kugamuchirai muchirongwa ichi ndiPraxedes Jeremiah, ndakamirira Marvelous Nhlanganyauye.
Ini ndoitwa mufundisi Faith Nyagato, ndiriwe kuUnited Methodist Church muZimbabwe. Ndokwandakaitira chikoro changu ndikapedza ndikaodenewa ikoko. Ndakauya kuno kuAmerica muna 2008 ndichiita chikoro checounseling. Ndoda kutenda Mwari kuti ndakafamba zvakanaka, zvanga zvisinyore asi Mwari wakandibatsira ku tora chikoro ichocho. Saka ndakazopedzisa ndikava nedoctorate yangu in biblical counseling. Panguva inei semudzimai tira kutenda Mwari ndichigara muno Dallas kuti unongona ruoko rwaMwari pakurarama semunhu wemudzimai, kunyanya kuti mucommunity muchechi une kamitiro kakasiyana nekungova mufundisi zviya zvekuchengetedza zvekungochengetedza. Saka pandiri muDallas muno ndakashamiswa kuona kubata kwaMwari semudzimai ndine mhuri yakakura yevana vakauya muno, vamwe vakauya vari vadiki, vamwe vakauya vava vakadzi vakuru. But mukudaro ndakaona kubata kwaMwari vachishanda nesu mumadivizheni akasiyana siyana. Ende ndichitenda Mwari nekungogamuchirika. Zvinonetsa semunhu wemudzimai kuva mucommunity, kuva muchechi yauri kutungamirira varume nevakadzi vakafunda nevasina, asi zvinogoneka chete kana Jesu ari kurutiri kwako. Handina kuona dambudziko, ndakangoona kubata kwaMwari.
Unoshandirana here nevamakasiya kumusha?
Panguva inei tine program yatinoita pachechi pedu First United Methodist Church in Richardson. Tinoshandirana nepatakabva nako kunzvimbo dzatakabva nadzo. Tiri kuchengeta nherera, chiendesa vana kuzvikoro, vamwe tichitengera mayunifomu, vamwe tichivaendesa tinomwakatopedza kuyunivhesiti vatakadzidzisa kuburikidza nescholarship yatinayo pachechi pedu. Saka ndomabatanirana atinoita. Rwendo runoda kutenda Mwari kuti takazobatana nechechi yese at large patakakoka muparidzi wedu Mai Mackenzie achibva kuMarlborough. Saka ndomabatanirana atiri kuita nawo for now. Asi muchechi medu as Zimbabwe Ministry pa Richardson, nhengo yega yega ine kubatana kwayo nekumusha kwayakabva kuburikidza nenherera nekuchengeta vamwe nezvese manidzi anogona kungodiwa munherera idzodzo. Saka tine vana 121 vatiri kuchengeta izvozvi. Ndomabatanirana atiri kuita nevanhu vari kumusha.
Zvakakuomerai zvakadini kuti muzenge muchibatana nevamwe vanobva kumusha?
Hatina kunyanya kuomerwa zvakanyanya. Chikonzero ndechekuti takataurirana kuti even tichigara muno munyika dzevarungu kune kwatakabva, munhu ega ega ane kwaanobva nako. Saka zvakatiitira nyore kungoziva kuti ndakabvepi. Kana ndakabva kwaMutoko, ndinobatana nevanhu vekwangu kwaMutoko, tovabatanidzawo nevanhu vari kunoku. Zvatinoita kana ndaziva kuti ndabva kwaMutoko kana ndabva kupi, chechi yedu yeFirst United Methodist Church inondipawo hafu, ini ndobvisawo hafu kuti ndiende kunobatsira nherera dziya dziri kumusha dziya. Saka zvakatiitira nyore chaizvo kuti chechi nemusha tiri pakati pazvo tichiwabatanidza. Hazvina kutiremera because chechi yatinoshanda nayo ichechi inoda vanhu, inosimudza vanhu, inokurudzira vanhu. Hatina kuita dambudziko nevarungu.
Saka munoshandirana zvakanaka here nemamwe madzimai vanobva kuZimbabwe? Munosangana here penyika?
Zvakanyanyisa. Izvozvi tine programu yatanga taronga kare tsviti katanga taronga semubatanidzwa wemadzimai muDallas. Tine machechizi akawanda ari muDallas. Tine Zayoja, tine Harvest, tine Roman Catholic, tine Anglican, tine United Methodist, tine Westland Community. Nemangomange maministries arimo. Tiri kubatana kamwe chete pamwedzi tichisangana tichinamata tichikurudzirana pakutenda. Sanga takatogadzirira kusangana mwezuru kuya uyu but taita zvimwe zvinhu zvapinda. But tiri kusangana toda kutenda Mwari kuti tiri kwana mukana wekunamata nerudzi rwedu tichiimba zvekumusha kwedu tichiita maitiro edu. Hazvina chakachinja, tinotoona kutosimudzirana.
Kurudziro iya mungapa kune mamwe madzimai anobva kuZimbabwe kuti vange vachisanganira pamwe chete nemi?
Zvandinga tingango kurudzira munhu azviraramire munhu anorarama nevamwe vanhu saka chero pane munhu wemudzimai munhu ndango zvigadzirira kuti munhu mune vamwe vanhu sanganawo nevamwe fambawo nevamwe namatawo nevamwe chemawo nevamwe chero pangonzi pane munhu wekumusha kwako ihama yako taamuno mutato hama nehama kana dai vanga vachibva munzvimbo dzakasiyana siyana asi nekungosangana ikoko taa munyika dzevatorwa kudai tato hama nehama saka ndai ndinokurudzira kuti vanhu yaiti tionane sehama nehama tiri mukoma nemuningina takabva kutese kuZimbabwe hazvina mhosva kuti vakabva nenzvimbo ipi asi taamuno mutavana wemunhu mumwe chete
mange makateerera kuchirongwa apo tinokurukura nemadzimai vanobata mabasa akatsaukana muupenyu muchirongwa nhasi mange muina Praxedis Jeremiah ndakamirira muwangu Marvelous Mhlanganya uye
Iko zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zvinoitika muupenyu kana kuti our lives chatinopakurirwa naJonga Kandemiri.
Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa nyaya yekunzi maguta akawanda achisina nzvimbo dzekuradzika vafi kana kuchengetera vafi izvo zvakuita kuti vakurudzire vanhu kuti vange vachitorawo matano ekupiswa kozongoigwa dota izvo zvisingadye nzvimbo dzakawanda asi tinonzwa kuti vanhu vashoma kwazvo vari kutambira tsika iyoyo kana pfungwa yekuti hama dzavo kana kuti ivo vafi vasiye vanyora kuti ndikafa ndozopiswa zvakuita kuti paite dambudziko mukuziya nezvenyaya iyi tabata nhengo yesangano repadare vajona gokova vari muguta reulawayo tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu vagokova
tinotenda Jonga Kandemiri kwazvo ayo atereri
aiwa tinotenda baba nhasi tinoda kukurukura nenyaya inonzi nevamwe inyaya dzisingataurike taurike nyaya dzekufa nekuwigwa kwevanhu kana kuradzikwa kana kuchengetedzwa tiri kunzwa kuti maguta akawanda kusanganisirawo guta reBulawayo vanenge vasisina nzvimbo dzekuchengetedzera vafi tingati masimetari nzvimbo dzesimetari dzaashoma zvakuita kuti vakurudzire kupiswa kana cremation asi tiri kunzwa kuti vazhinji havasi kuda kutambira nzira iyoyo yekuchengetedzwa nayo yecremation zvii zvamungataurawo pamusoro penyaya
zvinonzwisisika kuti vanhu havasati vazvijaira zvinhu zvavasina kumbogara vakaita but nemamiriro akaita zvinhu tichazongopedzesera tangozvitambira
saka tingati here chisiri kuwanikwa kuvanhu idzidziso apa vagokova
I think iko zvino izvi ndo chikuru ichocho because takungotanga kunzwa nzi cremation but hatisikiziva kuti cremation yacho chii kuruzhinji rweZimbabwe saka tinofanira kutova nedzidziso yakakwana yekuti chii zvinomonzi cremation zvinombofamba sei vanhu vacho vanopiswa chirudzii zvichienda zvakadaro nemamiri akaita zvinhu tinoda kutoti ngatichange izvezvi kutaura pamusoro pazvo hakusi kungopa vanhu information chete but otiwo kuti vanhu vatangogara vachibatsirana kufunga pamusoro pe challenge iyo yatinayo
chivanhu chinobvumidza here zvinhu zvakadai izvo
pane zvakawanda zvangasingabvumirwe pachivanhu but zvaakubvumirwa pachivanhu saka chivanhuwo chacho chivanhu chinogona kushanduka kana kushandudzwa kuitira kuti titambire nekugamuchira pfungwa itsva dzinenge dzichiuya maererano nemagariro atenge tichiita
tinoonawo vamwe vakawanda vanoti kana vakanga vashayikirwa vakashayawo nzvimbo yekuradzika hama yavo kana kuchengetedza hama yavo muguta vanotakura vachienda kumusha inzira yamungakurudzirawo here
kuti vakadaro vakawanda vanoenda kumusha chinhu chakanaka mutumbi unogona kuendeswa kumusha but even dotawo racho rogona kuendeswa kumusha dota rinogona kuiswa muguva nekuti even mutumbi ukaiswa pasi pevhu ndo zvinhu zvatofanira kutaura pamusoro pazvo kuti mutumbi unongoorawo sezvinoitwa vanhu vachivigwa kunzi ivhu kuivhu dota kudota saka hazvina siyano munhu waanogona kutopiswa woendeswa kumusha onovigwa but space yaanenge akutora manje inenge iri diki pane space inotorwa nemutumbi usina kupiswa
saka muri kutaura here imi kuti kunyange dai mumaguta imwe maa muchiwanikwa nzvimbo zvakakoshawo kuti vanhu vange vachipiswa nokuti kupiswa madota anotora nzvimbo diki pane kuviga bhokisi rese rakadaro
I think ndo sort of direction yatofanira kunanga nayo iyoyo yekuti titokurudzira vanhu kuti aiwa nyika yatinayo haisi yedu chete tine vakamirirawo vachazvarwa varodawo space yeku gara neku shanda maini. Saka isi.
Tinotenda shukuru Jonga Kandebiri Taba tashika kumagumo chirongwa chedu cha nasi. Tukusea minantunga milingomo munaoze isindebele inindini Blessing Zulu.
Soku isika tisenda baku VOA indebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le chona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomgqibelo mhla ka 23 kumbimbitho 2019 nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
kulezinto ezithathe esizitholileyo abantu ekade sibadinga, so sigcine sizithola izolo zitholakale emfuleni.
Uzulu weManicaland uqhubeke ephanda emhlabathini engena la semahlathini namuhla edinga izidumbu zezihlobo ezibulawe izulu lesiphepho ucyclone Idai.
Lapho okufiwe khona inhloko yomuzi yiyo ehlala khona, abantu nxa bebuya bafike bakhalele inhloko yomuzi. Pho leyo nhloko yomuzi nxa isibaleka ithi abantu bekhala bazafika bakhalele bani.
Inengi lichothoza umongameli Emmerson Mnangagwa ngokusuka elizweni namuhla esiya kwele Angola lisithi ubemele akhokhele imizamo yokuphathisa abantu beManicaland. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uzulu weManicaland uqhubeke ngemizamo yokudinga izidumbu zalabo abafele engozini yezulu lesiphepho ucyclone Idai namuhla. Abanengi bebephanda emhlabathini njalo abanye bebengena emahlathini bekhangela lalapho okulamanzi khona. Imizamo le iyaqhubeka nje namuhla kulilanga lakuqala lesikhathi sensuku ezimbili ezihlelwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa ezokukhalela uzulu weChimanimani loeChipinge owehlelwe ingozi le. UMnangagwa uhlele isikhathi seNational Day of Mourning esiqala lamhla siphele kusasa. Kodwa okudanisayo ikuthi abantu abaningi bakhala ngokuthi uncedo lokudla lokunye abakudingayo kabalutholi ngemfanelo. Abanye bathi ukudla kuphiwa abebandla elibusayo eleZANU PF kuphela kwezinye indawo. Siyexhume isakhamuzi seChipinge unkosikazi Sali Mlambo wasichasisela okunengi okwenzakalayo.
Abantu bebelokhe benikwa ukudla, abanye bebenikwa impahla, kulempahla ezivelele ePresbyterian Church eHarare. So abantu abaningi basasizakala ngezinto ezinjengokudla lempahla, lezinye izinto zokuphonga ukuphathisha. Nibe sengithi izidumbu zisatholakala njengokuthi izolo kulezidumbu ezithathe esizitholileyo abantu ekade sibadinga, so sigcine sizithola izolo zitholakale emfuleni. Kodwa singathi amanzi sengathi ayayehla lapha, sokungathi sokusiba ngcono. Kodwa uncedo singisalufuna oluningi kakhulu ngoba umumo wakhona mubi kakhulu. Sisafuna ukuthi abantu nxa begwanisa besisibili besisize ngezinto ezithile kakhulu. Kodwa singathi sokusiba ngcono ngoba amanzi ayayehla, so lokudinga kule ndawo ekade zingafikeki ngendaba yokuthi imigwaqo akula amanzi bemaningi, kathesi sokungathi kuyafikeka futhi.
Esigabeni sakho ubangaka abalokhu bengaziwa ukuthi bangaphi?
Esigabeni engihlala kiso ngingathi kunabantu abathathu abangaziwayo ukuthi bangaphi. Kuyukuthi bona basuka besiyadinga izinkomo zabo, so sicabangela ukuthi ingxenye bahle bathathwa ngamanzi. So kathesi ama-numbers ethu ukuthi alokhe abantu babe belokhe bekhuluma ukuthi alo asambone, kodwa okwakathesi embaziyo bathathu. abangakathola kahle.
Abezempila kahle eMozambique, eMalawi ngisho laseZimbabwe bathi imikhuhlane efana lemalaria efana lesihudo isiqalisile kwezinye indawo. Khona ngapho eChipinge kunjani, alikayiboni yini limikhuhlane?
Hayi, imikhuhlane le mina angikayiboni kumbe ukuzwa ngayo, kodwa ngiyabona ukuthi kungabe kuyukuthi sokuqalisile kodwa abantu bengakakhulumi ngakho, ngoba indawo yakhona sokulamanzi amaningi njalo nje sokuqalisile futhi ukuthi kuthise kakhulu. So iminyane zingabe seziqalisa kakhulu ukubreed, ukuzalana. So kungabe kungatholakala ukuthi ingxenye sokuqalisile, kodwa eqinisweni asikazwi any report yokuthi kulomuntu osele malaria kumbe olesihudo.
Uzaqhubeka uhlala lapho bukhona yini kumbe ucabanga ukuthutha uye kwenye indawo ekhatshana?
Ukuthi ngingathutha lapha ngisiye endaweni ekhatshana, angibona ukuthi ngingakwenza lokho ngenxa yokuthi le yindawo yabokhokho bami, indawo yokuthi abantu bakithi bazalelwa lapha. Ye, sitholile ukuthi sibe lento enjongo ilayi esiweleleyo khonapha, kodwa ukuthi ngingasuka angiboni. Ngiyabe ngilokhe ngilapha sibonisana labantu bangakithi lapha, ngeke ngikwanise ukuthi ngisuke.
Unkosazana Salim Lambo yisakhamuzi seChipinge sixoxela ekhona le eChipinge le tiye indlebe kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba olubuyayo kuhlelo silenxoxo ebanzi laye unkosazana Salim Lambo. Aba mabandla aphikisayo loZulu weZimbabwe jikelele sebechotoze uMongameli Emmerson Mnangagwa ngokusuka elizweni namuhla esiya kwele Angola besithi njengoba kulilanga lakuqala lokukhalela uZulu weManicaland alihlelileyo ubemele abe khona elizweni akhokhele imizamo yokuphathisa laba bantu. Amabandla acotoze uMnangagwa agoqela LMDC elikhokhelwa nguMnumzana Nelson Chamisa kanye leMDCT elikhokhelwa nguNkosazana Thokozani Khuphe. Sexoxelo uMnumzana Bednico Pepe, umgcini sihlalo weMDCT kaMakhuphe.
Lapho okufiwe khona inhloko yomuzi yiyo ehlala khona, abantu nxa bebuya bafike bakhalele inhloko yomuzi. Pho leyo nhloko yomuzi nxa isivaleka ithiye abantu bekhala, bazafika bakhalele bani? Ngokwesibili okutshengisa ukuthi akulabuntu esingabukhuluma ukuthi kukhona obenziwa-ke ngumbuso we-ZANU-P F layo uMnangagwa. Okwesithathu, siyazi vele ukuthi i-ZANU-P F yona ngwayo ikhokhelwa kumbe ngithi libandla elilabantu abalolunya abangalazwelo. Bengalazwelo nje kufanele ukuthi ngakulesihlelo ngakuyahlela ukuthi khona okwenzakeleyo eZimbabwe endaweni yakhe into embi. Sibone esiba nguye ohamba phambili esenza yonke into, evakathela abantu, azavakathele nezimuli ezilahlekelweyo. Okwesi-four, kungakhangela ukuthi vele abantu laba abanathando labantu. Kule mfanekiso kade iphuma-ke ku-social media etshengisa ukuthi abantu bangcwatshwe ngamabhokisi kade khanywa ekhandwa-ke ngokungamaplanka okubazwa emakhaya. Khonokho kodwa kuyatshengisa ukuthi-ke uhulumende kazange ayithathe kube serious ukuthi athi nxa e-declare i-state of emergency kuhle kulungiswe amabhokisi, kuthathwe amakhampani wonke ayenze amabhokisi, ahambise amabhokisi khona la bantu bayangcwatshwa kude. Kodwa sikubonayo ukuthi sonke isikhathi nxa besenza into zabo, benza into zabo ezisuthisa imoya yabo ezingalandaba labantu bezimbabwe.
Sike sakhuluma labo khona le eManicaland bayakhala bathi uncedo kwezinye indawo luphiwa abantu ikakhulu ukudla, abezanu-P F ukuba bikwabe bhalisana behamba bona phambili. Kanti ke ngumuntu wonke owelwe yilingozi odinga uncedo, ungathini ngalokho?
Nga sisithi thina ibandla lezanu libandla elilabantu abalolunya abalomhliziyo yokuthakathi sebe singabathithi. Leyo iyatshengisa ukuthi inhliziyo yokuthakathi, inhliziyo yokuloya, inhliziyo yomuntu olomoya omubi ofuna ukuthi omunye umuntu azwe ubuhlungu phezu kobuhlungu lobabuzileyo.
Umnumzana Abednego Bebe ngomgcinisi hlalo webandla leMDCT. Siphinde saxoxa njalo lesiphathamandla sezanu PF umnumzana Joseph Chuma yena othi abaxothoza umnangagwa ngabakwazi abakhuluma ngakho.
Siyakwazi ubana kona njengoba yena umongameli kulamanye ama-commitments ahlala ekhona kukhalenda avele emile. Kodwa ke bekungahle lona nxa kule misebenzi eyenziwe sokubona into yonke ine. Ngingabona evele sibili khona ezindlulinize lapha esihlala khona. Uma ungaselwa awusathi ukuthi nabanye abantu asabeyanezinye imisebenzi ekhona. Abantu baphi babezimisebenzi bebuye belokhu bekhala lani beyidibhiza into zonke zikhamba ngoba ukuselwa akuthi na into yonke isipile phela. Izinto kumele ziqhubekele phambili, kumele ziqhubekele phambili. Yikho izinto ebhandi kakhulukayikhalani ndawo othalayo kodwa kungathinyelwa sokuthi uhle uhlale phansi uthi into yonke. So nxa yena ebhikilele yinto eqalileyo nalelo enc ayenzileyo kodwa sikhalani nabakhalayo iifozi ezibhijileyo ngale kodwa akusatho belea imisebenzi yonke sokufunza ehle imeko napho.
Kodwa abanye bathi umhlangano weSADC lo awulandileyo kwele Angola ayisiwo umhlangano walutho, ngumhlangano ongelamsebenzi nje. Bathi njalo obekudingeka ukuthi umongameli aqhubeke ekhona elizweni ekhokhela imizamo yokuphathisa abawelwe yilingozi.
Well, I won't come in, you know, umhlangano lo abawulandileyo khona ngale. Kodwa mina njengoba ngisitsho ngibona ngani kodwa kungasiza pho ngokuphuma hambe ukwela into eqabekile ngoba njengoba nje ubona kathethi so iSADC lamanye amazwe apha eRwanda labanye abathile babhizi bazama ukuncedisa ukubana bona sisusele izinto ezivele ezinto ezivakela yimelika le-EU. So akuna into engaqabekanga abantu ngoba ubudlelwane bona lobana yibo obuzenza ukuthi into zethu zibe nganeno umkhono umuntu uqala ukuvuka ngoba sidinga phela i-balance of payment ezaphuma emazweni nalawa aphandle khona ngale nxa sokulo budlelwane oburayithi olungileyo sokukhitshwele ezizizulwane ezizifakile.
Umnumzana Joseph Chuma ngowebandla lezanu PF. Singene kuhlelo lwabesifazana esilethulelwa nguSithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamuhla sixoxa lo nkosikazi Loveness Makauri ohlala kuward 27 eMakoni South okungezinye zendawo eManicaland ezihlaselwe lizulu lesiphepho uCyclone Idai. Izulu leli libulele amakhulu lamakhulu abantu njalo abanye akwazakali ukuthi bangaphi. Unkosikazi Makauri oyisiphathamandla seMDC usichasisela okwenzakala esigabeni sakhe.
Mina ngikudistrict ngingutreasure district Makoni South District. Mina engikubonile endaweni lapho engihlala khona lamakhitshi angikhona kuzobuya amala kuzeni ama-toilets awile sibili kuphinde kubuye futhi amabhani lawo awile akula lutho. Ngikuthi vela ngisaqedanga ukuhamba indawo zonke kodwa lapho engihambe khona ambone kulezi nje eziwile eziningi ama-toilets wona amabhani okuthi vela ngikwazi ukuthi abantu bazathithela ngaphi igwayi labo. Umuntu wonke vele uselokhu usefuna ukutshisa igwayi lakhe. So ukuthi ucele ku-NXT dog omunye onebhani kuyabe kungayenzi ngoba uyabe efakile yakhe layo. Umoya akhe lilokuzwa ngumoya kusiwa okunye kuqamuka avela abasavuni into engani right elinye liseli.
Manje abantu benzani kathesi bahlezi ngaphi?
Bahlezi kuma-NXT dog abanye bahambile ezihlobeni zabo. Kunzima abanye bahlezi kubosabhuku abanye bahlezi kubomakhelwana abalezi njekade ziqine kakhulu
So into zangkhona vela azima ngakho.
Kulabantu abakade besiza abanye ngonxedo. So lufinyelele yini khona ngapha? Ukudla kumbe impahla zokugqoka kumbe amatende kumboko?
Akula, akulandeke yabuya.
Zikhona iziphatha amandla ezibuyayo ukuzohlolisisa umuntu.
Abakabuyi vele. Esibani mani kuwesi. Ngapha kungani kungcono ngoba uyakwanisa ukuya kubomakhelwane kumbe kwabanye nje izihlobo siyahlala. Akufanani lesimani mani. Ukudla yikho kuyabe sekushoda manje. Abantu ade vele sebenika umumbu, sebeholisa umumbu. Kodwa bebengaholisa umuntu wonke ade bekhangela ukuthi hayi lapha kungani, hayi akusela lutho laphana la kwakusela lutho. Ade bedinga abantu abawesi. Akula futhi endaweni yethu yona le kwaziwa kuyikuthi i-MDC yodwa. So akula laphana sivota kwakungamali okuzeni kuphela ngama-MDC kuphela yiyo ilokuzeni yibo abantu abangikhona abaningi ama-MDC. So bayakhangela ukuthi izindlu eziwileyo lezi ngabantu baphi, basabothani, basaphotha i-MDC kumbe izanu. So iningi zangikhona ezamazanu lazo zikhona ezinye eziwileyo kodwa bayakhangela bebona ukuthi laba yibaphi. I-MP wethu wadliwa izanu ngenxa yamapulazi wona lawo ngoba abantu bemapulazini bavele ngabayifuni i-MDC kodwa lapho emakhaya i-rural la hayi azangadobhe. So uMthi wakhona lokho wahambayo mzane evotela kuphuma amarizalti kazange ebuye futhi. Labo amazane angikhona vele sebehlupheka ukuthi kathi manje senzani ngoba uMthi vele asamtholi.
Abatshonileyo like lezwa ngabo pho kumbe izifuyo ezifileyo?
Hayi lokhu sikuzela khathana lapha kuyilokuzeni kuphela izindlu lamalokuzeni lama-toilets lamabhani. Abantwana bayahamba ezikolo ama-bridge a-right kawanga. Li-bridge elilodwa kuphela ele-Rukweza primary yileli wileyo kuphela elilodwa. Kule-bridge eliya esikolweni esithiwa iKadzunge school abanye besiza ngapho kuthiwa e-Denza school. I-bridge langikhona lincane so abantwana hhayi lakathesa abakayi esikolo ngoba umfula ugcwele.
Leyo bekuyingxoxo lo nkosikazi Loveness Makaure ohlala kuward 27 eMakoni South okungezinye zendawo eManicaland ezihlaselwe lizulu lesiphepho ucyclone Idai. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile. Sizweke uChris Kande kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba kubana usiphatheleni.
Lingali tshona njani zulukandaba? Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lishona lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lonkosazana Sally Nobuhle Mlambo, isakhamuzi seManicaland kochecheche, lapho okube lo monakalo wezulu lesiphepho ucyclone Idai. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Alright, alibonani, ngiyakuzingelela.
Ya, ungaqala usitshela ukuthi uhlala ngani?
Mina ngihlala eChecheche, eChidingi, eGrootpoint yaseChecheche.
Ingozi yezulu leyi ifike okunganani khona ngapha?
Ingozi le ifike kakhulu ngapha. Amanzi ebemaningi athethe imizi, eminye imizi idilikile. Kodwa okudilike kakhulu yizambuzi, imigwaqo layo akusela, ama-bridge vele lawo adilikile. Izulu belilinengi kakhulu, amanzi akhona abuye emaningi okwesabisayo kakhulu. So uyathola ukuthi vele imizi eminingi nxa iyimizi leyana engayakhwanga ngendlela idilikile yawa endaweni eziningi-ningi. Iningi lethu bese sihlala ezindlini zabantu abayakha imizi yabo ngezitina ngoba izindlu zodaka zawa.
Manje sikhuluma nje okwakathesi lihlala ngaphi so?
Sihlala ezindlini njengokuthi ezababalisi abanye ababalisi ngapha zabe zilokhe zithi zimile zilokhe zikhona ziright. Kodwa abanye abantu uyabona ukuthi bahlala lezihlobo, abanye bahlala ngathi labomakhelwane. Abantu vele siphonga ukuhlala lapho kuhlalekayo.
nayo abanye bahlala emathethi ngathesa ukwenzela ukuthi umuntu ebe elendawo yokucatshisa ikhanda kodwa imizwe eminingi sibili idilike
bakhona abafileyo
bakhona abafileyo ngapha eThipinge mina embaziyo ngathi balithumi izolo sibeke eThibuwe sibeke omunye othiwa nguMr Mthono wathathwa ngamanzi then kulomunye ubhuti engimazi esakhula sonke othiwa nguClement Manono laye wathathwa ngamanzi sathola umzimba wakhe uthole emanzini ngesonto so simbeke ngolwesithathu yena lo kulabantu sibile abafileyo sibaziyo abangafika ngapha eThipinge kuma 20 bakhona
sizwa kuthiwa abanye bengaba bethethwe ngamanzi bayafika khona le Mozambique libazwile yini
kungaba njalo ngoba amanzi lawo ebephonga ukukhuphula yonke into so kulala besingakwaziyo ukuthi bangathi so kungaba njalo ukuthi laba bathathwa ngamanzi bazaphumela khona ngale kodwa lapha besizama ukuthi sibe silokhe sidinga izidumbu ukwenzela ukuthi kumbe ukuthi umuntu nxa singakwazi ukuthi ungathi singamboni besilokhe siphonga usiphonga udinga kodwa kungatholakala ukuthi sibili umuntu isidumbu sakhe siseMozambique ngoba amanzi lawa ebemaningi ebelamandla and amanzi lawa abuye kakhulu ntambama lasebusuku ukuthi abanye bathethwe belele abanye bebekwazi ukuthi bayathathwa abanye bebengakwazi singathi ngamanzi akade elolaka anzake ngikubone
manje uncedo luyafika yini sizwa kuthiwa kulaba phathisayo
abaphathisayo bakhona nje bayazama kodwa into ehluphayo ukuthi ezikhathini ezinje singathi uncedo lwakhona lulutshwana ngenxa yokuthi abantu abaningi kathesi abalampahla abalangubo abalazitsha zokuphekela abanye abantu yonke into ithethwe ngamanzi from singathi ingubo yonke into ongayicabanga engabe sendlini
manje nxa liphiwa uncedo olufana lempuphu liyapheka njani
sadingadinga imbiza abantu bebedingadinga imbiza le migano yokuthi abantu bekwanise ukuthi bepheke kodwa kunzima ngoba umumo walapha unzima ukuthi ucele umuntu sibile imbiza yokuthi ekunike laye umuntu uyabengela kodwa lo mumo kade lapha sokwenza ukuthi abantu sibambane kakhulu ukuthi uyachupha lawe olakho uyathatha imbiza uthatha umgano okodwa unike la ukuthi at least omunye umuntu ebe ekwanise ukuthi epheke ngoba izinto ezinjalo akula muntu oke wanceda abanye ngapho ezinye indawo ye bazama ukuthi bephathise benceda abantu ngokuthi bepheke ndawonye kodwa endaweni eziningi usizo olunjalo asikalitholi kodwa ukudla o-Red Cross bebebanika sibili even i-government ibizama ukuthi inike abantu ukudla
lo-ke bekungunkosazana Sali Nobuhle Mlambo isakhamuzi se Manicaland kwacheche ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba lichona lendaba igama lami ngu Chris Gande lilale
Siyabonga Chris le studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington
Lamlela ndwandwe
Lamlela
Lamlela ndwandwe
Lamlela
Lamlela amshweshwe
Lamlela nampa bafube mbula
Lamlela
ndwandwe Izakhamizi zemaphandleni eMathebeleland South zithi zikhala ndawonye lozulu eManicaland owelwe ingozi yezulu lesiphepho Lona elibulale amakholo abantu la kukhula lemizi ilachia inkulungwane lenkulungwane zingelandawo zokuhlala. Intatheli zindaba yethu uAlbert Ncube usethulela loludaba.
Izulu lesiphepho leli ucyclone Idai likukhule imizi ladiliza amabhaloho njalo ngokutsho kwakhulumende libulela abantu abafika amakhulu amabili lamathumi edlula kancane amahlanu. 259 kodwa inani leli likhangelwe lokukonga ngoba bebanenge abalokhu bengaziwa ukuthi bangapi kanti abanye ngabafayo abalokhu begcitshelwe lithebethebe abangakatholakali unkosikazi Juliet Nkiwani ongumgcini sihlalo wenhlanganiso esebenza labo mama bemaphandleni e Women Development Association of Zimbabwe uthi indlela uhulumeni aphathe ngayo lengozi iveza sobala ukuthi ubengazilungiselelanga lanxa ibekwazi ukuthi kulezulu likazamcolo elizayo.
Akula preparedness ekhona elizweni. Khonoko njengabantu bahle bathwalwa masinya basiwe endaweni ezisafe, uma safety places vela wakho aka-identifywa. Noma ngaba basusa kathi babeza bafaka nxa waqhamuka ama-cyclone anje kuyazakala ukuthi kufele izinto eziningi emazini abathe beyanathi idoti imiyane amalaria okholera baza kuba khona. Asizange sibone kule preparedness ezibhedlela kumbe ngapho ukuthi abantu baphaniselwe.
Umankwane uthalubana isiphepho lesi sithaya eMathebeleland besizaqothula yonke into ngoba kuvele kungela ntuthuko kulesi sigaba.
Imigwaqo yethu ngayiphelile, ngikhangela amabridge. Amabridge vele adala ukukhukhulwa ngamazulu lokhu njengalast year amabridge amaningi asale limele, alokhu elimele lanamhla. Ngake kubuye umonakalo onje, angiboni ukuthi eMathebeleland South kuzasala kule bridge ngoba amabridge wonke ngakasimisi. Ngamabridge esekuthi ukuthi awasacinanga sekwagebheka, bekuvele kuyasala kungela lutho. Okunye futhi khathesi ama-settlement asekhona ngitho lemathawuni abantu bakhele ezifuleni. Ama-enjiniya khathesi emathawuni banika abantu indawo ezazingahlali bantu okwakuyizifula, abantu basezifuleni.
Umonakalo wehlele uzulu eManicaland uthi abantu abaningi ezansi emaNdebeleni bebambe uvalo. Lanxa abaningi kulumango bebekhala ukuthi izulu line sebetshaywa luvalo ngabe bona amayezi esibhakabhakeni. Umnumzana Edgar Ncube isakhamuzi esimbuka phansi kwenduna umathe lapho kulezulu elike ladiliza izakhiwo kunyanga ezimbili ezedlulileyo. Uncube uthi uzulu eManicaland ubhekane lobunzima nanku laseGwanda South akula ncedo lokwakha kutsha asebethe baluthola.
Akula lokukodwa kwakhona osokukwalungiswa. Ngikhuluma kunje abantu bayaziplanela ukuthi baqalele ngaphi baye ngaphi. Akula sizo esilutholileyo kumbe olutholwe ngabantu ngaphandle nje kolulutshwane engingathi mhlawumbe nalo lokwalungakafezeki. Kulama-organization athile engingafanisela i-DLD kuthiwa yibabirwa libabahisani kuzoba ne-team 28 yizo ezingani zifisa ukuphathisa.
Uncube uthole kakhulu uhulumende esingazange athatha amanyathelo okususa abantu beManicaland endaweni zabo izulu lingakani lanxa bekwazi ukuthi liyeza lo monakalo omkhulu.
Lokhu kulusizi kakhulu ezizalwaneni zeZimbabwe emsakazi ngoba kube lo monakalo sibili omkhulu kakhulu kunje nje kulahleke imphefumulo yabantu abaningi. Okungangokuthi i-metro department ibikubikile ekuqaleni ukuthi ngenzakala kufike i-cyclone yona leyo ngesikhathi esithile. Okokuthi aluba uhulumende ubeke wakunakekela nje wahambela phambili maybe laba bantu basuswa bayafakwa kwenye indawo lapho khangelwanga khona ukuthi leli zulu belingafika bagcinakala khona kuze kubonakala ukuthi kuyaphepha ngani. Nalapho sokuvelela umonakalo sinanzelela ukuthi umongameli welizwe ukuphatheka kwakhe kakuzange kuveze ukuthi ngumuntu okhathazekileyo ngesenzakalo lesi.
Isakhamuzi esiteze umnumzana Sajen Moyo uthi kuyadingeka ukuthi uzulu akhethe ukuhle indawo zokwakhela imizi ukuze kwenqatshelwe ingozi ezifana leManicaland.
Asibonele ukuthi iindawo zethu sakhela phezulu, singakheli endaweni eziphansi ezifuleni emagumbini emfula ngoba kulapho amanzi aya khona. Kanti ke vele yona imvelo yomhlaba ukuthi amanzi kumele aye endaweni ephansi. Ababanikeza indawo labo kumele bangabantu abalolwazi abazabanceda.
Osomabhizimusi beGwanda bayaqhubeka ngokuqoqa impahla zokuphathisa uzulu eManicaland labantu abehlelwe ingozi efanayo eMaswingo. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Jaheli Tala Albert Ncube ngokusipha uhlelo lwemaphandleni. Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. uZulu weManicaland uqhubeke ephanda emhlabathini engena lasemahlathini namuhla edinga izidumbu zezihlobo ezibulawe lizulu lesiphepho ucyclone Idai. Kwanele mthwakazi okwanamhlanje, likhumbule zikhona njalo ezakusasa olivalelisayo ngontungamili Nkomo.